kwazwai muri ya Zimbabwe tinokuchingamidzai muchirongwa chisvondo rino cherechidiki chatinotarisa nyaya dzirikuitwa nevechidiki vari kwakasiyana siyana vachisimudza mureza weZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tagona kuita hurukuro namuzvare Tanatsei Gambura vari kuJohannesburg kuSouth Africa vesangano re 25 May Movement. Vanzvadzi, makadi zvenyu?
Tiri kwedu kana makadiwo waiva.
Anonzi Tanatsei Gambura uyu ndiani anoita nezvei?
Tanatsei ndiri mwana weZimbabwe, ndakakurira muHarare, ndakauya kuno kuSouth Africa gore rapera kuzoita zvechikoro, asi ndiri kuZimbabwe ndakatanga kuita zvekudetembura, ndaita zveacting ndiri kuchikoro, saka ndozvandiri kuendera mberi nazvo iye zvino.
Izvi makazvitanga riini izvi?
Ndine makore 14 ndiri muform 2 ndakatanga kuita zvekuacta nekudetembura. Saka kubva ipapo ndozvandinongoita nemamwe mabooks andakapublishwa, saka ndozvandinofarira kuita.
Kamutori nyandurika ima akatonyorwa, tinogona kutonotenga mabhuku enyu?
Eya, tinoti tiedzawo tichinyepedzerawo nepatinogona.
Kutarisa zvangu kuti muri mwana wechikoro muchiita zvekudetemba izvi nezvekuekita zvamataura izvi, zvakanga zvisingakukanganisei here kuita zvezvidzidzo zvenyu?
Zvinoitika ndezvekuti munhu kana uchiziva kuti zvaunondofarira kuita kana zvichienderana mberi nekudzidza kwaunenge uchiita, unofanira kungogara wakarongeka kuti pese paunoita zvechikoro hazvifaniri kumikisana mikisana, unofanira kugara wakangorongeka uchiziva kuti nguva yekudzidza ndeyekudzidza, neyekuita zvemitambo ndeyemitambo.
Saka muri kuJoburg kwamuri uko, munombounganirwawo here nevanhu vachikuteererai vachikuonaiwo muchiita zvamunoita izvo?
Panguva inoyi ndiri kumbofambidza nezvechikoro, ndambomira zvekuita zvekudetemba nekuti kuno kuchikoro chaoma, saka tichida kuita kuti zvinhu zviite.
Ipo panhetembo dzenyu dzamunotsika idzi, yamunonyatsoti iyi ndo iri pamwoyo pangu chaiyo chaiyo, inonzi kudii?
Ndeyechirungu, inonzi ruins.
Ruins?
Kana muchida kumuka ndokwanisa kutoita ndotoshaura izvi.
Mumbo kati rovei tinzwe vateereri vanzwewo kuti mwana uyu ari kuita seiko kuJoburg uku?
Nditangi. Years before my brother died, we played Chiwande Wande in this house, discovering corners our parents had not stuffed secrets in, corners free of the rotting smell of insanity. He never grew out of his soft, smooth skin. I grew to hate games that fussed over my clothing. Brother soon hid behind the icy sweat of green bottles in the hazy, humid bar, drowned beneath the grainy froth of alcohol, waiting for me to fish him out.
Ndo imwe inonzi nevarungu here spoken word yamakuita?
Ndiyo yacho inonzi spoken word, inoitwa pamberi pevanhu vachiteerera zvaunenge uchiita.
Zvii zvimwe zvamunazvo munhava umu zvamakaviga zvamuri kuronga mazuva ari kuteverai?
Iye zvino ndakamirira kuenda kuuya iko kuAmerica. Ndakapinda muchirongwa chekuacta muguta reNew York iko kuAmerica, saka ndakangomirira kuti zvemari zvikaita ndingave ndichiuya ikoko.
Ko, kune vamwe kavechidikiwo vari kunze uko vane shuvirowo dzekuti rimwe gore kana ndakura ndoda kuzoitawo sasisita natsei, mashoko amungavapewo ekuvasimbisa nekuvatsigisa ndeyekuti kudii?
Ramba netariro yako, ragara wakashinga, and kana une chinhu chaunoda kuenderera mberi nacho, shuviro yako inoita kuti zviite. Saka hapana chinhu chingadzi chinokutadzisa kuita chaunoita asi shungu yako.
Ndovimba vechidiki vakateerera vanzwawo mashoko enyu etsigiso amuri kuvakandirawo ayo. Ndokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa nesu. Regai tioneke vateereri tigosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.
Ndatenda.
Vateereri vedu, ndokutendai zvikuru nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura namuzvare Tanatsei Gambura ve25 May Movement, mudetembi, munyori. Toimba muchange munesu zvakare svondo rinouya. Pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki, ndinokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.